at Upfront Africa.
Mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 9 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287. Masangano evarairidzi nezuro akabudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarairidzi vachitizve hurumende iite musangano wechimbi-chimbi nevarairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika wasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vakabva kusouth africa vabatwa nechirwere ichi nezuro. Asi huwandu hwevanhu vapora hwakawedzera kusvika pamakumi mana nevatanhatu 46, vafa vachingori vana kusvika pari zvino. Masangano masere evarairidzi nezuro akabatana mukubudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarairidzi, uye masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti iite musangano wechimbi-chimbi nevarairidzi pamusoro pemihoro yavo iyo anoti haichatengi chinhu. Masangano aya anoti hurumende inofanirwa kudzorera mihoro payaive muna 2017 apo varairidzi vaitambira madhora mazana mashanu nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi. Gwaro iri iro rakasvitswa kuboka rePublic Service Commission pamwe nebazi rezvavashandi rinotiwo mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inoita zviuru zvishanu nemazana mashanu zvemari yemunyika pamwedzi kuti itenge zvekudya chete pamwedzi, inove iri pamusoro kwazvo pachitariswa mari iri kutambirwa nevarairidzi. Izvi zviri kuitika panguva iyo hurumende iri kutarisirwa chero zuva svondo rino kuita musangano nevamiriri vevashandi kuti vazeye nyaya dzemihoro. Asi hurumende yakatobuda kare pachena kuti haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 akwanisa kubata mutungamiri wesangano reATUS vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri kudiwa nevashandi.
Varairidzi vari kutambira mari shomanini inokwana kuita 2800 RTGS, mari yemuno yekuti tikaichinja kuita mari yeAmerica inoita US$34 or less. Tichitarisa kuti varairidzi ava vaimbotambira $550 pasati paitwa hunubu hwakaitwa nokurichisa masalaries edu. Tichitarisa panguva yakadai mitengo yezvinhu zvingade kudyiwa kana kushandiswa nemhuri yevanhu vatanhatu yakudokusvika kuma 8000 RTGS. Tichitarisa hedu pane manyorerwo anoitwa neConsumer Council, izvi zviri zvaita kuti varairidzi vararame mukutambura kwakanyanya, vatambure nenzara, vashaye mari kubhadhara zvimwe zvingadiwe pakurarama kwavo zvosanganisira health care. Ndozvaita kuti tibatane titaure nezvo rimwe chete sevamiriri vevarairidzi kuti hurumende ngaidzore mari yedu yataisimbotambira $550 kuti tikwanise kuraramawo sevamwe vanhu, sezvo mitengo yezvinhu zvose zviri kushandiswa yakutengeswa vachitara mitengo neUS$.
Saka chii chikuru chiri kukurudzirwa negwaro ramaburitsa iri? Tichiona kuti hurumende iri kuzivisa kuti haikwanise kukupai mihoro yemari yekunze.
Izo chukukuruzira hurumende kuti itipe mari yedu iri ma United States dollars. Vatibhadhare mari inokwana 550 United States dollars. Yataisimbotambira vasati vachinja masalari yedu ataisitambira. Mukatarisa pamanegotiations atakaita kubva kumashure kunana 2012 tichitanga kuita chisungo chekubhadharwa nema United States dollars. Hurumende yakazongogura chirangano chedu chatati nacho ikatanga kuti reducera masalari. Zvinove zvisiri pa mtemo kana tichitari sako zero dzevashandi. Saka tikuti vatidzorere mari yedu yavakatibira nechikribidi, vatidzorere masalari edu avakatichidzira nechikribidi. Inflation panguva ino iri kunzi yakwira zvakanyanya kusvika kunana 700% kana tichitari sako de mastatistics atinowana kumaagenzi ehurumende. Saka tikukurudzira kuti mari yedu yemuno haichatenge musi waunoipiwa, inopera value usati wapinda muchitoro. Paunenge uchinoitora vari muzvitoro vanenge vachitochinja maprice zvinhu. Saka kuti tidzivirire kutambura kwakadai, chakuti dai mari iyi yatinochadzwa tangoibhadharwa nema United States dollars, sezvo iriyo mari ingatokwanise kuti tirarame seva.
Tiri kunzwa kuti pane musangano uri kuitwa wenyaya dzemihoro pakati pevashandi vehurumende nehurumende iro svondo rino. Hamugone here kuti mungomirira muzosvitsa nyunyuto idzodzi kumusangano iwoyu uri kutarisirwa kuitwa pakati pehurumende nevashandi vemihoro?
Zvatinozogaro zvinoita nazvo hurumende painoti ida kusangana nevashandi inosangana iri yega, inosangana neboka inonzi Apex Council. Saka kana vasangana vachiita musangano yevepfutugadzike, nhuna dzevashandi hadzisi kuzozeiwa patafura iyoyo. Saka isu tichigara tichiisa zvinoito zvedu kuhurumende direct, tichivakurudzira zvakare kuti vasiyane netsika yavo yekugadzira tafura yavo inovharira vashandi pasi, zvaita kuti mushandi agare achitambura nekuti izwi rake harisi kunzwikwa.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro, varairidzi vanoti vanokashamadzwa zvikuru nezviri kuda kuitwa neZimbabwe Schools Examination Council pamwe chete nehurumende zvekuvhura zvimwe zvikoro kuti vana vechikoro vanyore bvunzo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vaudza Studio 7 kuti chinhu chikuru kuchengetedza utano hwevana sezvo bvunzo dzichigona kunyorwa chero zuva ripi zvaro mukati megore. Dr. Zhou vati kana hurumende pamwe chete neZimsec vakaomesa musoro vakaenda mberi neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kuti panyorwe bvunzo, vachaona kuti varairidzi vanenge vasipo sekusungana kwavakaita. Dr. Zhou vanoti havanzwisisi kuti sei hurumende ichida kuisa vana vechikoro pakaipa kudai sezvo coronavirus yatoratidza kuti hachisi chirwere chekutamba nacho.
Varairidzi vanotokanamadzwa kuti sei ZimSec yaramba yakaomesa musoro zvakadaro, nokuti kunyorwa kwebvunzo nevana vechikoro vemuna June hachizi chinhu chokuti tingaona chizonetsa kuti zvinge zvichiita even kunana September zvako. Even kana gore rino zvaro rikaramba zvinhu zvakasunga, COVID iriko ichiinkiriza ita mutamba mhuru zvairi kuita izvi. Kunyange zvikoro zvikavhurwa gore rinouya muna January, hationi chinotadza kuti vana vakwanise kunge vachinyora bvunzo dzemuna June, muna January, muna February kana March vachizonyora idzo dzaifanira kunge dzichinyorwa muna November.
Saka Dr. Zhou, imi nesangano renyu munoti chii kuhurumende, munoti chii kuZimSec?
Tinotinetsa ndechekuti isingwi-singwi yei yapa kuti vanhu vakuru vane misoro yachena, vanhu vari experience, vade kuita rurasa demo rwakadaro kusaona kuti ichi chirwere chakatarisana ichi mutema rege wembada usina mugonho wawo. Saka zviri nani kuti vanhu varambe vari vapenyu pane kuti tiriske upenyu hwarairidzi, upenyu hwavadzidzi, uyezve noupenyu hwemhuri yese yemuZimbabwe. Nokuti varairidzi kana kuti vana vechikoro vakabata nazvo, tinotapurirawo navavo vasiri kuzvikoro. Saka zvinokanamadza zvikuru kuona vanhu vakuru vachishinga kuramba vakaomesa musoro sechigogoza vachingoti bvunzo ngazinyoro chete. Saka ndosaka tati ava masimuka tienzane tiona na magaro pako ya mkari ziru acho panoshika musu acho ukuti mazamanishi nga anyoru tichiwani kwa tisimu mshukuru
abo wange vari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawa Firajo vari parunare kumasingo ne Studio 7 Mashoko atiri kutambira izvozvi anoti masangano anomirira varairidzi aendesa ZIMSEC kudare rezimhosva achiti anoda kuti bvunzo dzinonzi dzinyorwe mwedzi uno dzimiswe kusvika zvese zvinofanira kuitwa kudzivirira varairidzi nevana vechikoro kubva kucoronavirus zvitange zvaitwa Tabata Dr. George Kare kuti vatiudze nezvenyaya iyi muchidimbu
masangano avarairidzi emuZimbabwe SRA 8 atsvagaloya kuti aise neorder interdicting Ministry of Education neZIMSEC kuvhura zvikoro kuti mazamanishi nemuna June anyore izvi zvaitirwa kuti taona kuti kunyange tataudza uyezve committee yeEducation nemaparliamentarians yavaudza kuti zvikoro hazviri ready ZIMSEC neMinistry of Education vanga varamba vachiendera mberi nokuprepare kuti mazamanishi naJune anyore kubva musi wa 30 June saka nhasi tazointerdicta tazoinstructa lawyer kuti ainterdicte kuopenwa kwezvikoro kuti mazamanishi naanyore nokuti tiri pachisungo chokuti upenyu hwavarairidzi nevana vechikoro hwakakosha kupfuura kunyorwa kwamazamanishin
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawa Firajo Chizoro wache Zimbabwe chakabva kuBotswana va Robson chakasara vaudza Blessing Zulu we Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo dzinochengetwa vanhu kana kuti maquarantine centers
kana vanhu vachisvika muquarantine whatever they are promised they should keep them because it's no point kuti vanhu vanoudzwa kuti muchagara 8 days muchiitwa swabs and then after that vamunomirira maresults enyu and after maresults abuda you can be released and looks like tarashua havasati vaita prepared these guys are not ready for quarantine and the COVID-19 itself
ko sei muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka iko kuma quarantine centers uko nekuti ka iyo hurumende iri kutumira makurukota akasiyana siyana kunoona kuti zvinhu zviri kufamba sei uye iri kuti iri kugadzirisa asi imi muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mungajekesa here zvamunoreva
guys ikangoitika outbreak inganetsa stere because ma area takagara isisi kwanga kusina mvura it was very hygienic
ko pamunosvika munombovhenekwa here vanoita sei vanokutorai temperature zvinenge zvichifamba sei musi wamunosvika
yeah wasvika temperature inotorwa and then munoudzwa kuti muchatorwa maswab test after 8 days
vanhu vakawanda vari kubva kunze uko zvikuru tichitarisa kunyika yeSouth Africa uye iko kuBotswana kwamanga muri uko kuZambia kuAmerica neBritain tiri kuona ndo vari kunyanya kubatwa nechirwere ichi vachinge vadzoka vari mumamanga muchichengeterwa imi muri kunzwawo sei kuti makukwanisa kunge muine mhuri yenyu panguva ino
yeah ndiri kufara chaizvo because ndine freedom kuno kuya ndanganisina
ko ipo panyaya yechikafu apa zvamira sei makukwanisa here kurova machikichori makumba kudai pane zvavanga muchidya iko kuquarantine center kumosi oyatunya kwamakagara kwemazuva akati wandei uye zvii chaizvo zvamaidya
I was eating the big wachete with a rough junk and kuno at least natoria ma traditional foods everything that I want
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabva kuBotswana va Robson chakasara vange vachitaura vari parunare kuHarare na Blessing Zulu we Studio 7 Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nemana ane matanhatu 189,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nemapfumbamwe 5,189. Vapora vanodarika zviuru makumi masere nemaviri 82,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvinomwe 6.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu 3 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News mune nyaya yemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vadzopsikala vachiti nguva yekupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira kusafara kwavo nehurumende yavaEmerson Mnangagwa yavapadyo. Vasikala vanopemera vamunangagwa nezanupf mhosva yekuda kupunza bato reMDC Alliance. NewZimbabwe.com inoti Robert Zhuwao, muzukuru wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, aenda kumatare edzimhosva kuti dare rirambidze gurukota rezvemutambo amai Kirsty Coventry kuti vasatora purazi ravo riri kuzvimba. NewZimbabwe.com yekare inoti mapurisa ari kutsvaka vanhu gumi nevatanhatu vakatiza kubva pavaichengeterwa pamabikwa High School nepalupane State University vachiongororwa kana vaine coronavirus. Nzvimbo mbiri idzi idzo dziri mulupane dzine vanhu vanoita zana nevanomwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndive Studio 7 ndinoitwa wotaura ichizengwe ndiri pano paJoburg ndinobva kumusha kuweza. Ndakaida kungotingoudza maZimbabweans anosanganisira mataredzi mhosva neSANPF kuti takavhota kuna 2018 takavhotera Nelson Chamisa weMDC Alliance akabuda aine 2.6 million oro zeki akati iyo 2.1 million. Saka ndiudze kuti 2.1 million vanhu vakaisa X yavo vane rudo vanofarira Nelson Chamisa. Nhasi muri kuti kudinako muda murifungidzira imemo kuti vanhu va 2.1 million yakabudiswa nezeki yekunyepa iyoyo pane patingakwanisa kuti takuenda kwa mashure makupe. Aiwa ka zvifungisisewo kupi ano vanhu vake 45,000 kana nakupe hanyarewo futi.
Ya masikati akanaka vatitsenyuri vestudio 7. Handini zvangu ndiri kutaura ndiri kusouth africa uko. Ndandida kungotaura panhau yevanhu vari mumaquarantine centers. Vanhu vari mumaquarantine centers vari kungonzi vari kurwara kuwedzera nhamba pasina kana munhu wana anenge achimbonzi ari kurwara. Tiri kukonda kuti hama dzedu dziri mumaquarantine centers imomo, but vari kungotitaura kuti aiwa ndakangozvonzi after 39 something days ndonzi hanzi kwai you watestwa positive iye taagarisa akangogara. Saka inini chinondinetsa ndechekuti maresults acho ndomubvunzawo kuti munhu chako uri kunzwa sei, uri kunzwa flu here kana kuti uri kunzwawo pai kana pai zvapo. Unokutaurira munhu kuti inini ndiri fit, more than fit. So sitongoona kuti vanoda kungopa pressure vanhu vari mumaquarantine centers kuti vabude mari theni unongozviziva.
Pamusoro makadiko paStudio 7 vashamarari, ndinokumhoresai ndichiti muri kuita basa guru zvakanyanya. Masaisa yenyu ari kufambisa mashoko neukukutu hwakaipa hwakadai huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vatunga miriri vezano PF varikutonga nedei. Ndini noitwa mukomana Gata ndiri pano pa Petersburg. Gata manesa kumushando pazangu ndiri pachipinge pamanderapo. Eya ndinopa kushora zvakanyanya pamusoro ezviri kuitwa nezano PF. Tiri kuzoona kuti iye kupe ane back support yava akomana vadai kuondonga Zimbabwe. Iko zvino vaona kuti nyika vaondonga vaiparadza vakuda kuparadza bato revanhu reMDC Alliance. Inoi ndinoti kuna vachamisa kudai vaiteerero ino message yandiri kudai kutaura vasaora mwoyo. Kunyangwe ivavo 15 vakavapandukira hatisi tori naine basa navo.
Pamusoro pamusoro iyi vashamarari vestudio 7 hama neshamwari dzinoteerera, tiripo pakuchema nekunyunyuta nedzatobitirwa mukati menyika iyo ino. Zita ndinoitwa Chief Chinemukutu ndiri muno muHarare. Tinochema nezvatiri kuitirwa zvatinoona, asi chatinoziva ndechekuti zvizhinji vanhu vangaita kana kutaura havo pastezuva. Takagara tanzi tiri vanhu venyama, hatina simba rekujaja kana kutonga. Asi chatinongoziva ndechekuti simba rehove rinenge riri mumvura. Mashoko aya anobata pakawanda. Tangomirira hedu kuona pazvinosvika, nekuti ichiri nguva yavo. Ndovatindovari kuridza chiregai vatambe. Isu chedu kungotarisa, asi tinoziva kuti minamato yedu haipereri pasi, uye misodzi yenyika zhinji haingatsakatiswi nekuda kwekuurawa kwevanhu. Regai vauraya, handisi ndivo vakatisika here? Tinongozvisiyira kwavari kuwo musika vanhu vanoona. Asi hama dzangu, tatambura munyika yeZimbabwe, tinokumbira rusununguko rugare donozonga richiuya tikwanise kuzorora tigare tichirarama kuti chiziva tiri munyika ichipikirwa, kwete kuti toita senge titori nhapwa mukati menyika ino madzibaba edu. Saka rusununguko rwacho ndezvokupinga vanotora pavakasiya varusungirira tikwanise kuwanikwa tichipfugwa nemhepo tiva nevo mafura manyoro mukati menzvimbo yatakaberekwa netenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm. Muchirongwa tichange tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, apo zvikoro zvovhurwa kuti vamwe vanyore bvunzo. Tiri kutarisawo zviri kuitwa nevechidiki kubatsira vamwe munharaunda dzavanogara. Ngatisanganei pachirongwa The Connection muine neMike Hove na8pm manheru ano.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove yavatungamiri vemapazi emauto akasiyana-siyana muAmerica vari kubuda pachena vachishora mutungamiri wenyika vaDonald Trump, vachiti mabatiro avari kuita nyaya dzenyika haana kunaka uye haenderani nebumbiro remutemo. Mukati mesvondo rimwe chete, vakuru ava kana kuti majeneral vakatanga kushora vaTrump zvikuru, vamwe vavo vachiti vachavhotera vaJoe Biden veDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi gore rino. Chimwe chezvakakonzera izvi ndechekuti vaTrump vakaedza kushandisa mauto eAmerica pavanhu veAmerica vakange vachiratidzira zviri pamutemo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane vanhu vazhinji vasisadi utungamiri hwavaTrump asi vanotya kubuda pachena.
Zvinenge zvakawanda zviri kuitika pautungamiriri hwavaDonald Trump zvavanotarisirwa kunge vachiita somutungamiriri wenyika unozovazve mutungamiriri wamauto watinoti commander in chief. Zvaizvi zvinenge zvisina tarisiro inenge yakatarisirwa nemunhu ungazvi ndiye mutungamiriri wenyika kana kuti commander in chief. Kunyanya zvavakaita pane nyaya dziri kuitika mazuva ano dzaGeorge Floyd idzi, vanhu vachidemonstrata sokubvumidzwa kwavanoita pabumbiro romutemo vamwe vachizongoputsa putsa vahavo vachisungwa navamwe vachitiza vakabva vadaidza masoja anozikamwirwa muamerica kuti haasi masoja anofanira kuinda pamberi pavanhu vanenge vachibvumidzwa kuprotesta nokutaura zvinhu zvinovarwadza iyewo president Trump voita sokutodada namasoja iwavo kuti aiwa ngaauye mastreet adominate vanhu vanenge vari kurwadziwavo nokudzvanyirwa kwavaakuita zvava kushatisa zino zita ramaudziro zvekare havasi kuratidza kutsigira vanhu vari kurwadziwa nenhamo dzakasiyana siyana dzinoenderana kudzvanyirwa kwavatema nhamo dzinoenderana navo dzechirwere checoronavhairasi chiriko mazuva ano vari kungoshingirira chete nokuti ndidzoserezve pachigaro pachaita maelection muna November munokuti upfumi hwenyika ndaakuhudzosa nenzira dzakasaka vanhu vari kuona kuti vamarepublican vacho vakuru vakuru vamauto kwete vamauto chete kana even president Bush chaiye unenge wakati aiwa rwendo runo handisapoti handisapoti president wamarepublican wavo iye Donald Trump nokuti haasi kuratidza utungamiriri hwenyika huru yakaita seamerica
kana takatarisazve tiri kuona kuti vazhinji vevanhu ava vari kutaura izvi vasisiri muhurumende vanhu vaimboshanda muhurumende sei tichingavoni vakuru vakuru vebato reRepublican Party vachibudawo pachena vachitaura zvinotaurwa navamwe vavo vakuru vavaimbokudza vari muhurumende uyezve mupati mavo
zviri kuitika ndezvokuti vachiri kusevenza navatrump vane kakusha kuti kana vakabuda pachena kuti vatiramba hatisi kuzovasapota kuti vadzoke vadzoserwe pachinzvimbo cheutungamiriri vanosha kuti vanogona kuzodzingwa mabasa kana kuti pavanozoendavo kunokambena kuvanogona kudii vanogona kuzokurirwa asi mukati mavamwe vari muhurumende vakaita saana senata Mitt Romney vakatongobuda pachena nyange vachishanda muhurumende mapresident Trump vari kumarepublican ikoko vakabuda pachena vakati handivasapoti kwoita zvesenata Lisa mukualaska uko vakataura zvimwezvo kwozoita vamwe vanonzivo nevakaferefeta vanonzivo vamwe vacho vanoshanda navatrump vanongofia zvavo kutaura asi kana vasiri vari kuhama dzavo nokumoko vari kuona kuti hatingakwanisi kudzosera vatrump noutungamiri hwavaitawo
saka chii china vatrump chinoita kuti vanhu vavatye ivo vachingova nebhesi ye33% chii chinodaro
chinoitika ndechekuti vatrump munhu une mari agoita zvekare shamwari dzine mari yakawanda zvekare kuna vamwe vanomuteverera chaizvo chaizvo vatingati mahardcore republican aya vanogonawo kuvhota chimwe futi nacho ndechekuti vane simba rokutaura kwavanoita patwitter paya paya vanonzi vana kuma 8 million kana kudarika masapotas averi papa saka sapurezidendi simba ravo riripo izvi ravo rinohwikwa president zvekare munhu uri mupati yamarepublican saka nyange zvavo kuwira ma35% ari kutaurwa ivavo asi kuti somukuru mukuru zvatinoti mukuruka une kakurespekta kaanoita navanhu vakamusapota kuti ave pachinzvimbo ichocho kuti vazobuda pachena vanenge vazvifumurawo kuti aiwa pati yedu haina kubatana
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare nestudio 7
wega unoaziya masystem yacho
mvura mese kambo kanobva kuna Tonga imoyo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanhu homwe 287. Masangano anomirira varayiridzi aenda kumatare edzimhosva kuti ZIMSEC irambidzwe kunyorwa kwebvunzo kusvika nyaya dzezveutano hwevarayiridzi nevadzidzi wagadziriswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru, apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.